mukati meguru kutaguru toona nezvemari navapfuriniwe neguru kutaguru rinoona nezvavashandi profesa Mazima navakuru vepabhlica chairman vepublic service commission Dr. Vincent Hungwe nemamwe makurukota ehurumende. Kwozouya isu vatungamiriri vemasangano ose anomirira vashandi vehurumende musangano zvikuru yayanga iripo.
Saka nhau dzanga dziri mudariro ndedzipi kunyanya-nyanya tingadawo kunzwa ipapo?
Yanga iri nyaya mamiriro akaita mari nemihoro yavashandi kuburikidza nekuremerwa kuriitwa nevashandi nekurarama neraramo yavo iyo iri kukanganiswa nekuvhuruvhutwa nemhepo yeinflation iri kurama ichingokwira, mari dzisingakwiri asi mitengo ichingokwira, uye nyaya yokukora mari isusiri kunyatsokushanda muikonomi kuti isu tinokora mari kuti tinotenga mari. Saka tanga tichida kunzwa kubva kugurukuta guru rinoita nezvemari ranovaivo ndo vanopakura hari kuti zvinombogadzirika sei, ivo vanoti tiri kurarama sei, uye nyaya huru yatapazura kwavari zvinova nyaya inotozikanwa nemunhu wose. Yanga iri nyaya yekuti isu taakuda kuti mari dzedu dzatinotambira tidzitambire dziri mumaus dollar tichitarira muna 2018 apo pataitora mari dzachiteka dzemaus. Saka tangoti mari yedu ngotidzoreswera ikoko kwaivasikwati kudita sokuti kwaihamani.
Vatambiranawo sei nezvichemo zvenyu zvamanga muchitura kwavari izvi?
Vazvitambira asi mukuzvitambira kwavo havana kuzvitambira semadiro atingaita kana kuti semadiro angaita vashandi. Ivo maonero avo vanoti hurumende haina mari yekuti tingakwanisa kubhadhara huro wose nemaus dollar.
Saka izvi zvava kureva chii kwamurimi sevashandi nemhuri yezimbabwe inomirirawo kunzwa kuti kuenda kumberi zvaakuzofamba sei muno vatiwo kudii?
Iko zvino mamirira azvakaita tinozviziva kuti vashandi vari kutoremerwa nekuenda kumabasa, havana mari inokwana kuti varambe vachidzokera risi vadeswa